Makunzoka from Gomu, Makunzoka from Gomu, Makunzoka from Gomu, Makunzoka from Gomu. Praise only Jimmy Kumara. Ugas Yamana Nedi Gatare Ranguna Jimmy Sekurong Winoka Vandena.